kuno kunyo yoku mavote haru kufama zakanaka kunyanya shukuru seya pana waru kurovana kana kutukana kana kukwadzana. So it's peaceful. Zvino zviri kufamba zvakanaka, so tinotenda Mwari nazvo izvozvo.
Mungati zvii zviri kutariswa nevanhu panguva iyi yavanenge vari kuvhota?
Nyaya hombe inyaya dzeikonomi. Nyika ndo nyaya hombe, nenyaya yevana yemaabortion inyaya hombe iyoyo, and nyaya yeLGBT nenyaya yematransgender ndo nyaya hombe dziri kudibetwa. So inyaya iri kunetsa muAmerica iyoyo. But aiwa kuvhota kuri kuvhotwawo zvakanaka, zvekuti tize pamangwana tinoita kuziva kuti president Kamala Harris here kuti Donald Trump. So ndo zvekunopa tichikuru ndechekuti vanhu vari kuvhota zvakanaka havasi kurovana, vanogona kutukanavo vachishaudhana vachidini, but hapana ari kurova mumwe, hapana ari kuita violence. Ndo zvandofarirawo zvangu munyika munomu hamuna zviyezviya zvokuzopedzera vanhu vaakukwadzana, vaakudini, ivo vatiri kuvhotera vacho vakagara zvavo kudzimba dzavo.